DC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 9 mbudzi November 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare reHigh Court rinoti vana baba vabvumidzwe kutora magwaro evana vavo vakaitirwa kunze kwemuchato. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinopindura mashoko eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe richiti pose panoitwa sarudzo hapashayikwi vanogumbuka. Hurumende inoti vanhu vashanu vakafa neCOVID-19 nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court nezuro rakatonga kuti munyori wehurumende anopa vanhu magwaro ekuzvarwa nemamwe kana kuti Registrar General vape vana baba vanoda magwaro ekuzvarwa kwevana vavo vakaitwa kunze kwemuchato. Kusvika pari zvino, vana amai vevana vakaitwa kunze kwemuchato ndivo vega vaibvumidzwa kutora magwaro ekuzvarwa kwevana. Asi Judge Owen Tagu vakatonga kuti vana baba vanogona kupiwa magwaro evana vavo kana pasina tsamba yemuchato uyevo kana mai vemwana vasingazikanwi kwavari. Gweta rakarwira nyaya iyi mudare reHigh Court vaDarling John Marange, vanoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, vaudza Studio 7 kuti mutemo unobvumidza kuti vana baba vatorere vana vavo magwaro ekuzvarwa wagara uripo, vachiti chaitwa najaji kuudza Registrar General kuti vatevedze mutemo.
Mutongo wapiwa naJustice Tagu ungoripo pakuti vana baba vaya vanonga vakasiyana nevakadzi vavo asi vaine vana nevakadzi vavo vane mvumo yekuti vaende kunoregistra mabirth certificate evana vavo, even kana mai vacho vasiripo, kana mai vacho vasikuoneka, kana kuti mai vacho vasicharina hanya nemwana yebozo. Zvinoitika izvozvo kuti vamwe vana mai vanobva vangoenda tu kwavangoenda havakwanisi kuzodzoka vachizokwanisa kuti vazotorisa mabirth certificate kana kuti vazonga vachizoritira mwana iwo. Saka baba vane mvumo yekuti vaende kunotorisa birth certificate kana nyaya yakadaro yaitika.
Changa chichinetsa chiva Marange?
Changa chichinetsa ndechekuti registrar vainga vaiti kuti vana baba vandambotaura ivo vai havana mvumo yekuti vange vachitorisa vana vavo mabirth certificate kana vasina kuuya namai vemwana, because zvinonzi imai nyakubereka ndivo chete vanoziva baba vevana. Saka baba vanotoita zvokuudzwa namai kuti mwana ndewenyu. Saka zviite kuti sekutaura kwake registrar vanga vari kuti hazviite kuti vana baba vauye vachizoregister mabirth certificate ivana vavo kana mai vacho vasiripo. Saka ndozvavanga vachitaura, but tikatarisa mutemo wakafanana ne Birth and Death Registration Act provision chapter 12 subsection 2b inotopa mvumo vana baba kuti vakwanise kuenda kunoregister vana vavo for mabirth certificate kana mai vakashaya vasiri kuwanikwa, kana kuti mai vasicharina hanya nemwana vasingacharichiringana. Baba vane mvume kuti vaende vachinoti ndini baba wacho kuti varegistre. Saka izvozvo ndo zvairambwa naregistrar for my reason au vaitaura kuti zvinokonzeresa kuti baba vazonga vanoba vana, baba vazoba vanokwanisa kuzoba mwana vasiri vavo vachizviti ndi mwana wavo, nekuti pana pasina mai vanonga vachitaura kuti baba ava ndivo baba vemwana.
Zvakatongwa izvi zvinotanga rini?
Tongwa izvi zvokuti registra vanzi varegiste vana vose vanonga vauya nana baba vanonga vasina kuroorana namai avo. Zviri kunzi zvinofanira kutanga kuitika immediately, kureva kuti by time yapiwa judgment nhasi Shinizo zvinonga zvinonga zva with immediate effect. Saka vese vabereki vese vana baba vanenye yakafana nei vanokwanisa kuenda vachinopiwa rubetsero.
Ivo registrar general vanogona kuchinja zvinhu vasina imwe mvumo here kubva kuhurumende.
Registrar hapana chavanonzi vachinje. Chavangonzi vaita apa vangonzi vateedzere mutemo wakadzikwa nehurumende. Vanotarisa kutaura kwandaita kuti uripo pachapter 12 subsection 2b. Saka ivo ndivo vanga vari kusateerera zvinotaura mutemo iwoyo nekuti vanga vari kuisawo polisi yavo yakasiyana neyapiwa nemutemo. Saka ivo kana vasingadi zviri kutaurika mutemo umo vanofanira kunotaura nyaya yavo paliamend kuti mutemo iwoyo ichinjwe. Pari zvino ndivo mutemo unofanira kuteedzerwa. Saka koti yangoti vateedzere mutemo uripo.
Ivo madzimai vanofungei nomutongo uyu zvinovafadza here kana kuti pane dzimwe pfungwa dzavainadzo?
Ini zvangu sekufunga kwangu handizivi kuti madzimai anofunga sei, asi ndinoona sekunge vanofanira kufarira nyaya iyi because nyaya iyi tichitakaitarisa haisiri pakati pababa naamai. Inyaya iri pakati pemwana, inyaya iri kuafekta mwana. Baba naamai kusangana kwawakaita hakune chekuita nevana. Ndosaka kuine zviya zvinonzi best interest of the child. Zvakakoshera mwana ndezvekuti awane best certificate. Zvisinei nekuti vabereki vake vakacharorana here kana kuti vanga vasingacharorani.
Avo vange vari gweta vanoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaDarlington Marange vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, rinoti panoitwa sarudzo pose, hapashayikwi vamwe vanogumbuka nezvinenge zvabuda musarudzo. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa kuStudio 7 nemunyori werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, vaRobson Chere, ekuti sangano ravo haritambiri zvakabuda musarudzo dzevatungamiri vatsva veZimbabwe Congress of Trade Unions masvondo maviri apfuura, vachiti pane vamwe vaishandira zvido zvavo zvisingaenderani nezvinangwa zvevazhinji. ATUS inoti ichashanda nesimba kuti utungamiri hweZCTU hugadziriswe. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti pose panoitwa sarudzo hapashayikwi vamwe vanogumbuka zvikuru sei kana vakundwa musarudzo kana kuti vavanotsigira vakundwawo.
Tange tisati tawana vanonyunyuta iyo zvino sarudzo yakaitwa. Iyo zvino pane leadership yakasarudzwa, pane leadership iripo. Tiri kutarisira kuti maaffiliates ese zvavo vanofanira kutambira zvinenge zvabuda pasarudzo. Vanoti idemokrasi iyoyo, trade union. Saka hatisati taona vanonge vasingafari nezvakaitika iyo zvino. Asi zviripo ndezvekuti pasarudzo hapashayiki mumwe anogona kuva asina kuwina zvake. Zvinotowanika izvozvo.
Kune idzo nhengo dzeZimbabwe Congress of Trade Unions dzinoti hadzina kufara nezvakabuda musarudzo dzakaitwa svondo rapera, munoti kwavari?
Tiri kukurudzira kuti maaffiliates vangoti supporta the process yakaitwa and vosupporta leadership yavo iripo, vosupporta zvekare mabasa anenge achiitwa, organization yongoendera pamberi yakabatana.
Avo vange vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare kuHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association, ZIMTA, rinoti pakupera kwesvondo rakaita musangano wechimbi-chimbi nevakuru nevamiriri vesangano iri. Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru musangano reZimta vaGoodwill Taderera vaudza Studio 7 kuti pane zvinhu zvaida kukurumidza kugadziriswa, vachiti izvi zvinosanganisa nyaya yemihoro yevarayiridzi uye zvakabva kunhengo dzaro mumatunhu ose. Vatadirira vanoti sangano ravo rakanyorera hurumende gwaro richizivisa zvarinoda vachiti sangano ravo rakamirira mhinduro. Vatadirira vanoti ZIMTA iri mubishi rekuunganidza zvose zvakabva kumatunhu ayo kuti paonekwe gwara rekutora kugumanikidza hurumende kuti igadzirise zvichemo zvevarayiridzi.
Musangano wakaitwa neZIMTA kuBuruwayo kwatinoti kuHlekweni Vocational Training Institute wakanga uri musangano wekuongorora kubatwa nekunze kweruoko kwatiri kuitwa nehurumende. Musangano uyu wakapindwa nedare guru reZimbabwe Teachers Association ratinoti National Executive. Inenge iine vamiririri vanobva kumativi mana ose eZimbabwe, kureva kuti maprovinces ose ari gumi nevamwewo vane zvimwe zvinzvimbo zvakasiyana siyana. Nokudaro musangano uyu wakanga wakanangana nezvainge zvabva kumaprovinces vachiti ivo isu tiri kushungurudzwa, hatisi kuwana mari dzakakwana, zvinhu hazvina kumira mushe. Saka dare iri rakaronga zvarakaronga rikasvika iro pachidanho chekuongorora zvose zvainge zvabva kumaprovinces ose ari gumi, rikati iro richinyorera tsamba kuhurumende ichivazivisa kuti kana pakazenge paitika zvinenge zvaitika, iyo Zimbabwe Teachers Association haizogona kuwanikwa iine mhosva nechikonzero chekuti vashandi vanova ndivo varayiridzi pavasvika pava pachidanho chekuti vadzipwa pahuro. Nokudaro zvakare takati isu tichinge tavanyorera ticharamba tichiwedzeredza matanho iya yatinoti escalation yematanho ando tinogona kuzova tinotora. Takanangana zvakare nenyaya yekuti ZIMSEC ibhadhare varayiridzi uye kuti hurumende isaramba ichingova chinzinzinzi matsi kusanzwa panhau dzekala, nekuti zvava kumanikidza varayiridzi vachingosvinwa samadora ivo vasiri kuwana mari futi dzakakwana.
Chii chakabvumiranwa pamusangano uyu maererano nekugadzirisa zvinhu izvi?
Zvimwe zvezvichemo zvikuru zvakaburiswa mumusangano uyu nehurumende chichemo chekuti aiwa kaveduwe, ko bonasi yacho madii kuti pavo ari iwo mayusa, uye mutipe bonasi yakazara kwete zvavakambotita gore rakapera kuti pachidimbu chebonasi. Makore ese mamwe taipiwa bonasi yaienderana nemari yatinotambira neatinoti maallowances, uye kuti kana iyo pei yacho chaiyoka ngavatipewo iri maus dollars, zvokuti kwanzi tichiri kuti kwanzi tinopiwa mari inonzi RTGS azvisisiri kushanda. Ivo yavo vanenge vachiti RBZ auction rate E99 kureva kuti 100, izvo zvimuso yechipiri inenge yakwirazve, asi iyo iri pa200 ende hazvizikanwa kuda inenge yakwira futi ikoko kublack market kwainenge iri pa200. Saka izvi changova chinyengedza pere chokuti ndinokutambirisai mari ipo pasina zviri kuitwa. Patakapiwa mari patakapedzisira kuwedzerwa ipapo yaive kuma60 chakuti RBZ rate, zvino yave pa99, kureva kuti kunyange nereti ravo vari kungoramba vachitibira, nekuti vari kutipa mari yavakatipa kareko asi iyo mari yavo ichikwira kuauction rate yavo. Saka izvi zvava kugumbura uye zvagumbura mushandi kusvika pekupedzisira.
Iyo hurumende makaizivisavo here?
Mukuronga kwatakaita isu takaona kuti danho rekutanga nderekuti ngativanyorerei tivayeuchidze kuti onai taakumashure kwenguva, asi tine urongwa sezvo unoziva kuti kana vanhu vachinge vachiita zvavanoronga dzimwe nguva havazviburitse, nekuti dzokonoko zvauri kuronga zvopiringishwa, nekuti kana uchiita yatinoti strategy hauisika kumuvengi, hauisika kuvanhu.
avo vange vari vakafano bata chigaro chemunyori mukuru musangano rezimta vagoodwill taderera vari parunare kuharare nestudio 7 Bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu gumi nevasere 18 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe 4,690. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana zvine makumi matatu nezvitatu zvine mazana maviri nevashanu 133,205. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu ane makumi manomwe nezvipfumbamwe zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nemumwe 3,379,391. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana matanhatu ane makumi mashanu nezvina zvine makumi manomwe nevapfumbamwe 2,654,079. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Chombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Ichinyora paTwitter payo, kambani yeZesa Holdings inozivisa nyika yose kuti pachava nemoto wemagetsi mushoma zvichitevera kukanganisika kwaita zvimwe zvinhu munzvimbo inobikwa moto wemagetsi weWange Power Station. MuNewsday, vanorwira kodzero dzevanhu muMatabeleland vanoti vachamisa mutauriri wekomisheni yeNational Peace and Reconciliation vaObed Kutu kuti vasashanyira dunhu iri mushure mekutaura kwavakaita vachiti gukura hundi inyaya diki pazvinhu zvichange zvichiongororwa nekomisheni yavo. MuNewsday makare, Zimbabwe ndeimwe yenyika dzisina kukokwa kuAmerica kumusangano weutongo hwejekerere mwedzi unouya. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotarisirwa kuve pamusangano uyu. Dzimwe nyika dzakatokokwa kumusangano uyu dzinosanganisa Angola, Botswana, Democratic Republic of Congo, Malawi, Mauritius, South Africa neZambia. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pastudio 7 ine ntonzi Mighty Shoe harawe ndiri kufona ndiri kusouth africa kunorthern cape uyo mukomana anonzi Tsenengu uyo kana achikumbira ruregerero unokumbira kuti mhuri yezimbabwe ndakatuma mayouth ezanupf musi wakati pamusha pakati vakandouraya nhingi ndakavatuma pamusha wakati vakandorova nhingi vakagura nhingi makumbo kwete ungoti ruregeroro rwei ngatiudze zvaakatadza atiudze nevanhu vaakauraya nepakavaisa nechakavaurayira tomuregerera kwete kuda kungwara nhema iti mumonzora iyo vanhu vezanupf vana Tsenengu avo ngavatibvira apa varege kutinyangadza vanotigumbura isi takafirwa nehama. Ngazvisvike kuna Tsenengu kuti hatidi kana kunzwa misodzi yake neshamwari dzavo vana masarira matsotsani.
Kwazivai paStudio 7 tinokukwazisai mose mevashamarari munotipa nhau dzinonakidza uye dziri nhau dzechokwadi. Ini mashoko angu andingada kutaura ndiri kuti vanhu vese vari diaspora nevari kumusha ngatirejistei kuvhota nekuti tikasarejista nowandu hwedu tinobirirwazve mavhotsi. Zvino kana tikarejista kuvhota tinovhota nowandu hwedu uye kubiridzira kuchavanetsa. ndiri kuno kusouth africa kubloemfontein ndichinzi Mr Cool. Vanondiziva vanoziva kuti Mr Cool. Ndinokumbirisa hama dzangu ngatiende tinoregista kuvhota. Ndatenda.
Pastudio apo mamukasei machirima nenyika vana vezimbabwe mese kwamuri koko. Ai, undambopa kumubvunzo. Ko kana tichifamba nebhazi tikawanikwa pane dhongi rakarohwa pasaidhi rakafa rakaora takavhura mahwindo. Ko vanhu tikavhara mahwindo ebhazi riya ndizvo chinova chikunzwa kunhuhwa here? Ko kana tikafamba taenda pemberi tinosvika tawanikwa pakamira vanhu vezanu. Vanhu vezanu voti wai muchivhara mahwindo. Totaura kuti aiwa tirikunzwa kuti mapinda mweya ngati pane dhongi rakaora ripasati peroti. Voti aiwa hamufani kuvhura mahwindo, regai mufanira kuti ronakidza. Musati ronhuhwa, mufanira kutaura kuti riri kunhuhwirira zvakanaka. Ndozvo vari kuita pamutemo wokuti zvanzizvo pasocial media vanhu vanofanira kunyora zvavanoda ivo. Uhohwa chavo budzvinyiri hwakanyanya. Vamunangagwa ndopetoda kuona kuti ndipresident wenyika here pakusaina mutemo. Vakasaina mutemo iwoyo Zimbabwe chakatsaya haizero, hapana iripo apo. Ndatenda zvangu, ndiri pano pabhikiti apo.
Makadinwa Shamaro Studio 7, mukutaura nemukomana mastermind. Vazhinji vanondiziva indiri kuchema pakuti zanopfivha yatishungurusa. Dai ambosiya mukomana ambotonga ambotorawo kamuti mukomana.
Makadi apo pastudio 7 tinotenda vachamarari vanotiisirawo nhau vanachizakandimire tichiti varume vese revakadzi yatee tinovhota po pana chamisa po. Tikandirevhoti pana chamisa mukomana ngaapinde hake. Munhu wese ngatinovhotai 2023 yapo. Tidze mukomana muofisi chamisa ponokrieta tambwane namo kasimaba.
Pastudio 7 apo vana mukoma Blessing nana mukoma Jonga. Zvabva zvaribuda pachena ka kuti vanhu vemdc ndo vari kutidaidzira masanctions. Just because tiri kuti masanctions ndaainde vona vari kuti ndaagare. Saka tazviona zvedu avo vanonzi mava veterans ari kustrika vechiita sei nemapurisa ndevenhema avo. Hakuna iyo veterans inoita zvaizvozvo. Ende vamugabe vaimba vachitaura kuti mukaita kutamba mucharenjwa. Tazviona. Vanchi ZANPF very willing heart. Ndatenda zvangu. Zita rangu hamungambondizivi.
Makadi vahwande nebasa guru ramunoita. Tinotenda nokufara zvikuru kwazvo. Munotipa zvirongwa zvinofadza, zvirongwa zvinosimudzira. Nyaya ndoda kutaura pano inyaya yeudzvinyiriri huri kuitwa neZANPF. Asi chokwadi chiripo ndechekuti pari zvino mumaruva mavaivimba namo havasisina rutsigiro. Saka ndiri kukumbirisisa ruzhinji rwose rweZimbabwe tanditonyoresa kuvhota tisimbwa muberere. Nguva yakwana.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Muongororo yakabudiswa nezuro muzuro nenhefenyuro yeCNN zvikamu makumi mashanu nezvisere kubva muzana 58% zvevanhu muAmerica vanoti vaBiden havasi kushanda nesimba pamatambudziko makuru akatarisana nenyika uye vazhinji vanoti vaBiden havasi kuita basa ravo zvakanaka. Tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatudze zvakakonekanwa navaBiden pamwe nemamiriro akaita utongo hwavo pari zvino.
Munyaya dzemabhizinesi muAmerica zvinoratidza sokuti mabasa ari kucreatwa akawanda chaizvo. Vanhu ndo vanenge vari kutoshayikwa. Asi chikurukuru chiri kufarira vaBiden mutemo wemari yavava kumbira ku hurumende yeAmerica yakatanga iri $3.75 trillion yokuti vaite zvirongwa zvavo zvavakakambena vachiti vachaita. Yakazobuda vhiki rapera iri yaaprovhiwa iri $1.2 trillion yabvisa zvimwe zvinhu zvavaiitirana nharo. Iyi mari ichinge ichizoita kuti icreate mamwe mabasa akawanda zvikuru muAmerica, nokuti imari yakanangana nokugadzira migwagwa muAmerica, mabhiriji, marerway, mapotsi kunosvikira manguruu zvikepe uku zvemvura zvamagetsi zvose nezveindaneti muAmerica mose kumwe kwayanga isingasviki inenge ichizosvika ikoko. Zvinhu zvisati zvamboitika kwamakore makumi mashanu apfuura kuti kunonge kuchiitwa mari kuchipuhwa mari yorudzi irworwo kugadzira zvinhu zvakaita samarodzi, mabhiriji, marerway, maindaneti yavanotivo infrastructure yomuAmerica. Saka somutungamiriri wakakambena achiti ndo zvandoda kuzonangana nazvo wazopuwa mari yacho kuno kufara kukuru zvikuru kuti zvaakapromisa vanhu waakuzosviita.
Mari yavakapiwa iyi ishakwana here zvinhu zvavanoda kuita izvi?
Inofanira kukwana zvinhu zvavanoda kuita, nokuti kuzodzaswa kwayakaita pane zvakazabviswa zvimwe zvakafanana nokubhadharira vanhu vanoenda kumakoreji mari. Izvo zvakabviswa izvo kuti mari izenge ichizoita $1.2 trillion nezvimwewo zvokuti vakwanise kuhoresa vanhu varombo kumusha, vakwanise kuendesa vana kumakreshi mahara. Ndo zvakabviswa izvozvo mumutemo uyu, zvisingarevi kuti mari yamabhiriji, yamarodzi nezvimwe zvandataura izvi inenge yakadzaswa. Aiwa, inokwana izvo zvacho zvavakava vachida kuti izvi vakangobvisawo zvimwe zvainzi navamwe. Izvi hazvina basa panguva dzino. Ngatimbonangana nezvinhu zvisati zvambotarisiswa kwamakore makumi mashanu apfuura zvese zvandataura. Saka inofanira kukwana.
Tiri kuonawo kuti pane ongororo dzakaitwa neCNN namamwe makambani inoratidza kuti vanhu vazhinji muAmerica havasi kufara neutungamiri hwavaBiden. Chii chamungatiudza pamusoro penyaya iyi, profesa?
Chinonyanya kuti vanhu vashungurudzike chikurusa vachishora vaBiden inyaya yeCovid. Tinoona kuti hurumende zhinji dzapasi rose dzinenge dzichizama kutsanangurira vanhu kuti ngatiite zvakati, pfekai mamasiki. Vamwe muAmerica mamasiki havadi kuapfeka. Saka kwozoita kuti kubva zvapinda vaBiden basa vaingorwisawo kuti mutemo unovapa mari vaite zvinhu zvavakapromisira, zvavapromisa maamericans zvichiramba kubuda. Saka vanhu vanobva vatadza kutrasta hurumende kuti ko zvavakati zvevaBiden vacho kana ndikapinda ndichaita zvakati, ko zviripi? Vasingazivi kuti aiwa muAmerica unotokumbira mari yogarirwa pasi koitwa nharo dzinotora nguva. Ike zvino vaBiden vava kuenda mugore ravo rechi kupedza mugore ravo rechipiri vari pabasa pasina chati chaitwa chavakati vanoita. Saka zvinobva zvamudza vanhu mwoyo izvozvo. Zvekare vamwe vari kutiwo ndo mabasa acho ari kubuda ikokoko haakwanirani nesu, takai tigadzirire mabasa atinokwana vo. Saka zvinoshungurudza vanhu zvakawanda chaizvo chaizvo zvokuti vaBiden mutemo wemari uyu zvawabuda kudai, chirongwa chavo chatachiverenga izvo ndechokuti vachafamba nenyaya yemari iyi muAmerica mose vachiita marari vachitaurira vanhu kuti zviya zvandakapromisa zvaakuchizoitika manje, mari yacho ndeyavapo, kuti vanhu vahwisise kuti handihune kwavaiko zvavari kuita. Saka zvose zvinoitwa nana CNN namamwe makambani achiongorora kuona kuti vanhu vanofara here. Zvagara ruzhinji kwacho zvinoitika muutongi hwaAmerica kuti makore maviri wokutanga womutungamiriri vanhu vanenge vavura mwoyo, nokuti zvavanenge vachifungira kuti mutungamiriri wehurumende unoita achingopinda zvinenge zvisati zvaitika nespeed yavanenge vachifunga kuti zvinoitika.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari paRunare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare reHigh Court rinoti vana baba vabvumidzwe kutora magwaro evana vavo vakaitwa kunze kwemuchato. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinopindura mashoko eAtus richiti pose panoitwa sarudzo hapashaikwi vanogumbuka. Hurumende inoti vanhu vashanu vakafa neCovid-19 nezuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.